Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana bakare manera nasi kuri musi wechina chivabvu 14 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika 500 muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas kuzvipatara zviri kumashonaland central. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose, vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru. Izvi zvinoreva kuti vadarika 4.4 million. Uye vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 298,000. Kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika 500 muzvipatara zveveruzhinji, uye mibhedha 42 ichange iri mibhedha yevai vanorwara zvakanyanya kana kuti vanenge vaiswa muchikamu cheintensive care unit. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro mushure mokushanyira zvimwe zvipatara zvichange zvichirapa chirwere cheCovid-19 zvakaita separirenyatwa Wilkins neBeatrice Infectious Diseases Hospital. VaMangwiro avo vange vaine gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vari kufara chose negadziro iri kuitwa pachipatara cheparirenyatwa icho chichange chave chipatara chikuru chinorapa COVID-19 munyika yose. VaMangwiro vati pane zvinhu zvishomanana zvakatengwa kuSouth Africa zviri kusvika mukupera kwesvondo, uye svondo rinouya chipatara ichi chichange chave kutambira varwere veCovid-19. Parirenyatwa ichange ine mibhedha 450, uye 29 inenge iri yeICU. Wilkins, iyo iri kurapa varwere veCovid-19, ine mibhedha 51 chete, 5 iri yeICU. Kana ichinge yapera kugadzirwa, Beatrice ichange yave nemibhedha 10 iri yeICU. Dr. Mangwiro vati tinofadza ndechekuti kuparirenyatwa neWilkins michina inobatsira varwere kufema kana kuti maventilators atoveko.
Tikufunga kwataita paWilkins vanototarirwa maventilator maaonaya maventilator arimwana dragaya parirenyatwa mavenda ariko saka vanachiremba vavamanzwa zvitaurwa uya kuti vakatoya vakatotarira sekuWilkins anditi maona taatinawo kuparirenyatwa achitaura kuti zvaredi zvichitotaura kuti vasinyatsotaridza kuti zvinhu zvedu zviri safe for them nemarwere venyu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chipatara chavo cheWilkins chari kukwanisa kurapa varwere veCOVID-19 vachiri kuda zvekushandisa zvakawanda.
Hatisati tane zvatoti zvakwana, pane zviripo zvekuti zvinoshandiswa. Manachiremba vanoshandisa mavhendileta acho vakauya sondorapera vakaona vakafara ari kwacho. Asi sezvo tichiti panokwanisa kupinda vanhu 60 tinenge tichida kuramba tichiwedzera, saka hasati akwana.
Pavanhu 30 nevanomwe vakabatwa necovid-19, 15 vakarapwa paWilkins uye pavana vakafa vaviri vakafira pachipatara ichi. Pari zvino paWilkins pane murwere mumwe chete wecovid-19 ari pachipatara ichi. Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vangafara chose kana pakava nemibhedha inodarika churu yakamirira varwere vecovid-19 chete mudunhu ravo.
Kana tikakwanisa kuwana sense of a thousand zvingatibetsera, nokuti chirwere chacho hauzivi kuti unofanga kuti machikunda wozoona chakugirai pasi vanhu votanga kuparara. Saka tikawana over a thousand beds, I think zvinogona kutibetsera seprovince.
Kunyange hazvo zvipatara zviri kugadzirwa kuti zvikwanise kurapa covid-19, Dr. Mangwiro vati kana chirwere chikaparara zvakanyanya vachashandisa nhandare dzenhabvu nemimwe mitambo nezvivakwa zvakaita semachechi kurapira varwere vecovid-19. Zimbabwe senyika dzakawanda pasi rose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kusvika pari zvino chirwere ichi icho chakatanga kuchina gore rapera chabata vanhu vanodarika mamiriyoni 4 nemazana 4 ezviuru uye chauraya vanhu vanodarika zviuru 200 nemakumi mapfumbamwe nezvisere pasi rose. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Sangato rinobatsira reCitizen Initiative nezuro rakapa rubatsiro rwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19 kuzvipatara zvinoti Karanda neMount Darwin District Hospital mudunhu reMashonaland Central. Zvikwanisiro izvi, izvo zvinokosha $3,000,000 zvemari yekuAmerica, zvinosanganisira magorovhosi, nhumbi dzekupfeka, mamaski ekuvhara miromo nemhino, pamwe nemishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitaiza. Imwe nhengo yeCitizen Initiative vaFreeman Chari vanoti nemari shoma yavari kuwana iyoyo vakazvipira kuti vaedze kubata matunhu makuru ose emunyika, zvikuru asiri maguta makuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamari yatinayo takangoti isusu tichaedza nepatinogona napo kuti titi bate maprovinzi ese emuZimbabwe, especially asiri mametropolitan. Kusvira nezuro takanga tiri kuMashonaland East kwatakaenda kuzvipatara zvinokwana kuita 5 tichisiya zvinhu izvi. Saka nini tanga tiri kuMashonaland Central ndokwatanoona kuMount Darwin District Hospital nekuKaranda. Mahambiro atiri kungoita ndeyekungoti patinenge tasvika patinenge takwanisa kubata nosvika tichipa vanorapa tovasiyira zvekushandisa zvacho tonanga pane imwe hospitari tosiya tichingodaro.
Rubatsiro urwu ruri kutambirwa sei vachari mamuri kufamba imomo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvakawanda hazviko kunzvimbo idzi. Vazhinji vanenge vachitoshamisika kuti matifunga sei. Vanhu vari kutenda zvikuru nekubata basa kwatiri kuita nekushandisa mari dzinobva muvanhu zvakanaka tichivasvitsa. Nekuti zvakangofanana neikoko kunana Mount Darwin vanga vachitiwo zvizhinji zvakaita sana N95 mamask aya havasati vazviona. Saka vanga vachifara kwazvo kuti tarangarirwa. Munoziva ukanzwa vana mukoti vachitaura kuti zvizhinji tinonge tichitotyawo nesuwo kubata varwere. Asi zvamaunza kudai tava kukwanisa kunyatsoshandawo takatisunungukei. Zvinotibata mwoyo yedu ende naivo vane kutenda chaiko kusingabviri.
Matunhu api amapinda amapa rubatsiro uye ndeapi amunozotarisirawo kushanda nawo kana mawana rubatsiro munguva inotevera?
Parizino takwanisa kuenda kuma province yakati wande itaenda kuManicaland tikanosia ku Mashonaland West tikasiya ku Mashonaland East tikanosia ku Matabeleland South nezvimwe zvakasiya mu Blue Isle nemu Midlands saka iko zvino izvi I think it's going to change kunana Lupane mu mazuva anotevera tikakwanisa kunge tichiwana zvakati wande tichapindawo munana Harare kozoita nzvimbo dzimwe dzakawanda chose dziri kuda kubatsirwa tinongonyorerwa tichinzi kuno kuguruya hamusati mambosvika asi tiri kungobatikana nokuti tinongonzwa kuti kune COVID unonzwawo vamwe vachiti tisu tiri kuno kumanipati saka kwakawanda kunoda kusvikwa ingori nyaya yekuti rubatsiro rwacho kana rusina kunyanyowanda tinenge takungoti patangobatawo toti tabata
Ava vanga vari nhengo yeCitizens Initiative vaFreeman Chari vari parunare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuro yechinhoi inoti yakagadzirira kutevedzera zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nemusi wemuvhuro. Zvekuti kanzuru iyi ivake zvivakwa zvayakaputsira vanhu vanotengesa zvinhu zvavo muguta iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevanotengesa vakapwanyirwa zvivakwa zvavo nekanzuru yechinhoi, munyori wekanzuru iyi vaAbel Gotora vati vachatevedzera mutongo wedare wekuti kanzuru ivake zvivakwa zvekutengesera zvayakapwanya.
Tinotatawo kuti tione kuti vanhu vangatanga kuita maripezi rini but tiriona muine mapropeti yavo saka I think as soon as the propeti yavo vabudisa then vashanda vanokwanisa kuchishanda vakasununguka tine interest saka basically we just complain
asi vagotora vatiri kanzuro haisi kuvaka zvivakwa zvose zvayakapwanya asi ichavaka chete zvivakwa zvayakanzi nedare repamusoro zvivakwe zvevanhu vatanhatu vakaendesa kanzuro kumatare edzimhosva
The order concerning Pana for Gazima Market Pana. Pane order court. Saka, we are going to remove it, the market here in.
Vanhu vakaendesa kanzuro yechinhoi kumatare ndivachafadzwa marimo vaEmmanuel Ngwaru vaRichard Shoshe vaPepukai Marega pamwe navaDavid Shopo. Mumwe wevatanhatu ava vaEmmanuel Ngwaru vati vakatambira mutongo wedare nemufaro mukuru sezvo hurumende yakanga yaudza makanzura kuti ichenese nzvimbo chete kwete kupwanya zvivakwa.
Mutongo wekota utambira zvakanaka nekuti isu tatine dambudziko nevanhu vedu vekukanzura pese pane ida kutitaurira nao zvisemo zviri munomu zvanga zviri mupepa rakabva kugovernment nezvavanga vakuitavo pagiraundi kazvava zvakatosiyana vaifanira kunge vakauya munomu vachizotikirinira nekuti gadzirira munyika yedu zvakanaka kuti ine zvakanaka asi vakauya vachizopfanya kuti mashedhi acho anga ari peiwayo tikashaira kuti kuzvava kupfanya manje sistimu yavakatumwa kunzi vaite negovernment sezvo chii chinongwa chehurumende
Vangwaro vanoti chimwe chakanyanya kuvarwadza ndechekuti vaibhadhara mari yekuti kanzuru ivake zvivakwa zvakanaka zvekutengesera.
Mari taibhadhara pazuva kwete pamwedzi. Saka vanhu vacho vaiuya vaizokoitawo kanzuru ndovaiuya vachikoita mari pazuva. Kana munhu asinawo musi uyo anenge achikotaura kuti handina kana ainaye achibhadharawo asi vanhu vaibhadhara pazuva.
Kanzura wenzvimbo ine misika yakaputswa neyegadzema muzvare Patricia Chibaya vati vari kufarira mutongo wedare uyu sezvo ivo vanga vari panguva yakaoma nekuti kune rumwe rutivi sekanzuru vaifanirwa kutevedzera zvainge zviri mutsamba yakabva kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vachenese maguta asi panguva imwe cheteyo vachinzwirawo tsitsi vanhu vanorarama nekutengesa vakaputsirwa misika yavo.
Saka nerimwe side ndaivewo mukurwadziwa zvikuru sei nevatengesi nerimwe side ona ndiri pakati sekuti ndiri kukansel zvakare kansel yakanga ingopiwa iri directive kuti iwanike chipwanya zviripo ichivaka zviri standard saka ndakawanika ndiri munhu anga ari pakati but ndairwadziwa zvikuru nevatengesi nekuti ndainzwisisa situation yavo
Vagotora vazivisa kuti kanzuru ichavaka nzvimbo itsva inotengesera vanhu vanosvika makumi mashanu vaitengesa pamusika wegadzema
Saka it means everyone else ane achingo benefita in that process.
Mutauri wesangano remagweta ari kumirira vakaputsirwa zvivakwa zvavo ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwekumiririrwa mumatare. Vakawanda munyika ari kuputsa zvivakwa zvaanoti zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi vanotengesa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose vari kupikisa mumatare zviri kuitwa nemakanzuro avo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kandrana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzeMGC zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vaite sarudzo yemutungamiri webato, sezvo mutongo wakati vaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe havana kusarudzwa zviri pamutemo pavakaita makongresi avo. Vari kutsigira vaChamisa vari kuti zviri kudiwa nedare kuda kuti vadyorere mvura yakadeuka kare. Asi vari kupikisa vachitsigirwa nevanozviti vave munyori mukuru webato vaDouglas Monzora nevanoti ndosa chigaro webato vaMorgan Komichi vanoti mhosva haiori nekudaro sarudzo ngadziitwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori munyaya dzezvemutemo muMDC inotungamirwa navaChamisa vaInnocent Gonese pamwe navaMonzora. Tochanga kunzwa kubva kuna vaMonzora.
Zvakakosha kuti bato redu ritevere mutemo waro, constitution yaro, kuitira kuti tikonvince vana veZimbabwe kuti tikapiwa mapasa rokutonga nyika tinosenzesa bumbiro remutemo tichiritevedzera. Tatanga tatevedzera redu, chii chatinoruza tikaenda kuCongress kwacho? Tikakataenda kuCongress chakanaka ndechekuti tabva taita settle the leadership question. Hakuna munhu achaita nharozve dzekuti mutungamiri ndiani, mutungamiri ndiani. Prepare for 2023 kuti tisunungure vana veZimbabwe. Iko zvino zviri kungoitika after the Supreme Court, kungotukana, kungonyadzisana pa public, nekungopanana mazita Komichi wa MCIO, Komichi wadai, and yet Komichi ndiye akangari chief election agent wa watsvangirai muna 2008, akaita chief election agent wa watsvangirai muna 2013, akaita chief election agent wa waChamisa muna 2018.
Va Gonese, tipewo maonero enyu panyaya iri mudariro.
Ndofunga kuti kukura hakutani zvekuti zvinhu zvakataurwa zvakataurika naivo vasamonzora pachavo muna 2018 vatozvikoshiwa. Mukateerera zvidhiyo vanotaura vanonzi MDC party ite party. Zvisinei hazvo, chiripo chikuru ndechekuti izvo MDC alliance yakaenda kumaelections, yabva kumaelections ichibva yaita zvese zvinodiwa pamutemo kuti ichiita political party. Zvokuti tese patakaenda kucongress tatizotese tatova vanhu vamwe chete, tatova chinhu chimwe chete. Hapana kuzomboendewa kucongress yeMDC alliance party zvichinzi pane PDP kana kuti pane MDC kana kuti pane multiracial Christian party kana kuti pane imwe party isiri MDC alliance party. Vanhu vese vanga vari mubatanidzo iwoyo vakawirirana pachavo kuti akuita chinhu chimwe chete. Ndozvakasaka kuti samonzora varipo, varivo secretary general vadaidzire, vatumidzire manotices. Takaona isu taamuna 2019 makongress edu anoitika mushure mamakore anokwanisa kuita mashanu. Makore okuinda kucongress anga atokwana. Saka zvanga zvisingachamake sense kuti unoti ndasida kuita extraordinary congress vakwanitozoita congress chaiyo chaiyo. Hazvina nemusoro wese.
Vamunzura todzoka kwamuri, asi dare ringamanikidze here vanhu kuti tsigirai ningi kana ichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika? Nekuti tiri kuona vamwe vari kubuda vachitai watinotsigira vaChamisa vanenge vakati one day vanga vari kweikoko kubva kuma 2014 kwacho.
dare ari taure kuti enda muno tsigira ningi kwete enda handizvo zvarakataura dare re Supreme Court dare re Supreme Court rakati MDC enda imuno sarudza mega hakuna kunzi enda imuno sarudza kupe enda imuno sarudza chamisa kana kuti enda imuno sarudza monzora yati vana ve MDC enda imuno teedzera mutemo wenyu nharo dzanga dzichiitwa navagonese idzi ndidzo nharo dzakaitwa mu Supreme Court dzikatadza vachamisa ndo vakanga vaenda ku Supreme Court. Supreme Court ndo kubva yanotonga zvavasiri kuirirana nazvo. Saka isu tiri kuti kana Supreme Court yatonga tinoteedzeraka zvainenge yataura. Isu se MDC tinoruzei kuti tiende ku extraordinary kwacho kana vachamisa vachidzoswa vanongodzoswaka kana pachiswa mumwe paneswa mumweka zvido zvevana ve MDC ndo zvatongwa nedare. Hatingati isusu ta nekuti tinotya kuti ningi arogona kuzodyiwa kana kudini tochirambidza
petai chirongwa chedu vagonesa
right dokutanga njiti inini chekutanga haisiri MDC akatanga kuenda kudare akatanga kuenda kudare nini anonzi Mashavira enda akaenda muri muna September chinonishamisa ndechekuti inini September 2018 chinonishamisa ndechekuti izvo pakatora nguva yakarebesa achitianga asiri kuziva kuti zviri kuitika mubato saka yazoenda kudare High Court ndopakazita chitongo saka haasi vachamisa vakatanga kuenda kuSupreme Court mushure maizvozvo isu tinatsanangura zvakanaka zvakajeka kuti muna 2019 yangoda kuti pasaita confusion pasaita kuzvingika muvanhu kuti tinatsogona kuita Congress yedu zvakanaka zvinova zvakabudirira tikaita Congress yedu zvakanaka tikasarudza mutungamiri wedu watinoda mabato aibhova anakabatana akawirirana kuti tese takita zvinhu chimwe chete takita party imwe chete zvinova kuti kuna vanamai madziro wekumasvingo vatova futi muMDC alliance zvakare vanhu vese vakasiya mapata vaimbova nawo patakatanga kuita mubatanidzwa zvichireva izvo kuti panguva iyoyo tanga tabatana kuita political party asi zvazvinoreva ndezvekuti iko zvino hatigoni kudzokera kumashure kuenda kumastructure akatopfurwa nenguva
vanga vari munyori munyaya dzezvemutemo muMDC Alliance vainocent gonese manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru muMDC T vaDouglas Monzora vaviri ava vanga vashara vari parunare muHarare murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Batore MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwarinoti pakaitwa nhengo nhatu dzevechidiki nezuro kuWarren Park nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Vatatu vakapambwa ava vanosanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro muboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muzvare Netsai Marova. MDC inoti inoda kuti vatatu ava vabviswe muunhapwa. Sangano reEuropean Union rinotiwo riri kushushikana nekupambwa kwevatatu ava. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekuti uri kunetsekana nekutsakatika kwevatatu ava. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanoti havasi kuziva kune nhengo dzavari kumirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Taswera chiremba varipo panapa munogona kuvabvunza mubvunzo.
Ore isi matera sei chiremba.
Ndaswera lisa.
Mubvunzo wangu ndewekuti mungatitsanangurirawo here nerudziro rwamuinaro pamusoro pemushonga wekumadagascar.
Okay. Mushonga wekumadagascar what I have read is that it's a herb that has been produced in Madagascar, and I think it's in liquid form. Irikunzi inorapa chirwere cheCovid. So ruzivo rwatinaro nderwekuti zvirwere zvemaviruses zviri self-limiting. Chinokwanisa kupera chega through your own immune system fighting this condition. Asi hongu kune mishonga inorapa mavirus. Like kacherechedza kuHIV, tinoshandisa maantiretrovirus kucontrol the replication of HIV. So chinokwanisa kunge chiri chokwadi kuti vanhu vekuMadagascar wawana mishonga kuvirus yecoronavirus. Asi ini hatisati tawana yatingati publish the research iri kutaura kuti mishonga uyu tauongorora. Taona zvishuwa kuti uri kubatsira, uri kupedza. So ndinotarisira kuti poka kana kusangano re World Health Organization kana mamwe mapoka anoita nezvemushonga vachatora HIV vopinda nayo mulaboratory yonotestwa kuti ioneke kuti iri safe here uye inoshanda here. Kana ichizenge yadaro isu sana chiremba mishonga yatinoshandisa tinoshandisa mishonga inenge yatestwa yasertifaiwa kuti inoshanda. Ndinofunga kuti pachazouya information inotaura kuti tichiushandisa mushonga uyu wapo nekuita sei. Asi handikwanisi kuti mushonga uyu haushandi nekuti ini handisati ndauongorora ndikaona kuti haushandi. Handikwanisi zvakare kuti nditi unoshanda nekuti hausati wasertifaiwa neWorld Health Organization kuti ngaushandiswe pavanhu. Mishonga yese ine yatinoti maside effects uye ine inonzi madose anofanira kukaukulipa kuti uone kuti safe dose ndeyi. So chinhu chatiri kugamuchira chatiri kunzwa asi toda kuti chiite go through the necessary procedures kuti unge uri safe. Ushandiswe nevanhu uye uchizoshanda kana uchingovata go through that laboratory processes.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Pachitariswa dambudziko rechirwere checoronavirus. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevanomwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti kutanga svondo rinouya dunhu reHarare richange rave nemibhedha mitsva inodarika mazana matanhatu muzvipatara zveveruzhinji. Sangano reCitizen Initiative rinopa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus kuzvipatara zviri kumashonaland central. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
kwakuizika tisendaba ku VOA Ndebele.